Mutongi wedare Justice Neva Katio vati kunyange dare renomination court raingira tambira mazite nengo ze CCC makumi maviri nembiri nengo izadzifanire kubvumizwa kukukwidza uye mazita anofanirwa kubviswa pagwaro rekuvotera. Rimwe remagweta anga achimirira vasengezo chabangu vanxovani Stole vati vatambira nemufaro mutongo uyu.
Aishkuda kuti vanhu yavakavadzinga vaende kuno misrepresenta as if iwo makandidate ecpc. Saka mutongo uyu waita zvakanaka chaizvo because zvinenge zvichinyadzisa kuti vodzinga vanhu mangwana wavaona vadzokera futi. Saka mutongo uyu wavo wabudisa pachena kuti kana wadzingwa aya you are not part of the family.
Vastole vatiwo kunyange zvazvo varuza nyaya vachikwanisa kukwira kudare pamusoro resupreme court hazvibvisi mutongo wapiwa nhasi. Asi vachinyora padande mutande ravo rex mumiririri wemount pleasant mudare reparamende vari gweta muzvare Fadzai Mahere vanoti kana munhu akaenda kudare repamusoro chikumbiro chake chikatambirwa zvinoreva kuti mutongo wedare rapasi unombosendengwa parutivi. Vati izvi ndizvo zvakambotarwa nedare panyaya yakakwidzwa kudare mukuru wematare valuku malava negweta rinorwira kodzero dzevanhu dr musa kika. Vakika vaipikisa danho remutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa rekuwedzera makore kuti munhu aramba ari mutongi mukuru wematare asati aenda pamudyandigere. Mutauriri webato retripusi vapromisi mukwananzi vati mutongo uyu unoratidza pachena kuti matare akarerekera kudivi rezanupf.
Munyaya inongoratidza kuti vatongi vedzimhosva vemuzimbabwe vaita dambudziko guru rekurerekera kudivi zanupf. Zvisinei izvi isusu taapila kudare guru resupreme court kuti zvatongwa izvo hazvifandizvo, uyezve vanhu vedu vese makandidheti vedu vari kukambena vari pagraund vari mushishi kukambena takaenda kuzeaifana balotsi makandidheti ari kubabaloti vanhu vedu ngavagadzirire kunovhotera makandidheti ecpc akanga akarekodewa zviri pamutemo navamunangagwa nezanupf nevamwe vavo.
Zvatsinhirwa navatendai Ruben Mbofana vanotungamirira sangano renetwork for social justice.
Tinotopinda patarudzo dzakabva kuitika idzi muna Nyamabvuvhu gore rinoiri pakatika madabho kandidheta ecpc vamwe vaitoindoswa navashavangu ivava vanga varipo muna Naharare kune kumwe kwaitove nemadabho kandidheti. Hapana patakamboona pachipindirirwa kana nevheki kana nedare kuti vamwe ava havabvumidzwi kumirira vachishandisa zita rekuti CCC. Zvaakutanga nhasi sei.
Asi munyori anoona nezvematongerwo enyika muzanupf youth league vataura ikandishaya vati zviri kuitika izva zvinei nezanupf.
Saka kana wanzi wadzingwa nebato iro chekutanga unofanira kunyora tsamba yekukumbira kuti udzoserwe mubato rakakuzvinga ndokuti uzoere simba rekumirira bato iroro. Saka izvi hazvaakuita kuti matare edzimhosva zvaungoda kuti vagare pasi uyefungiro remutemo ravo ravakakuisa rinotaura kuti secretary general ndiye ane database remembership ndiye anoziva kuti une nhengo kugaari. Saka izvi hazvinoenesa kuti
mukuru anoona nezvesarudzo muzimbabwe electoral commission vauto elesliigwana vati kunyange zvavo vanga vasati vaona mutongo uyu vachatevedzera zvaturwa nematare. Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare edzimhosva vasengezo chavangu vanzi nematare vambomira kuramba vachidzinga nhengo dzetripc. Izvi zvatsigirwa negweta retripc vaobei shava.
Tinofara nekuti dare ratambira chikumbiro chedu chekuti vachavangu vasabvumidzwa kurecall mamembers of parliament nemacouncillors vakasarudzwa under ticket recpc.
Vastole vatiwo vatambira mutongo uyu vachiti vachamirira kusvika nyaya dziri kumatare dzapera. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.